Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumi guru 29/2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sibone kubandla letu elezano PF umongameli nomabhala wokuqala webandla lezano PF uPresident Emmerson Damuzo Mnangagwa eketha abasekeli labantu azasebenza labo okweminyaka engu-5 elandelayo ekukhokeleni ibandla lezano PF.
Tine urombo apo na urwa yanga iripo yanga iri kuti mutungamiri wezano PF Emmerson Mnangagwa avadongwa necongress yebato ravo kuti varambe vari panyanga kwemamwe makore mashana anotevera vadzora vatevedzeri vavo vanoti vaConstantino Chiwenga navakembo Muhadi pamwe nasachigaro webato iri amai opa muchingure Bato Citizens Coalition for Change rinoti rabatana nhasi nemhuri yekwaMagaisa mukupemberera mabasa akabatwa namushakabvu Dr. Alex Magaisa vachiri vapenyu. Zvikwata zvenhabvu zvechikoro munyika zvinoratsikirwa nemukana wekukwikwidza kumakwikwi ekwaSafa CAF African Schools Football Championship ari kuitwa kuMalawi zvichitevera kudzingwa kweZimbabwe mumakwikwi enhabvu epasi rose neFIFA. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wezano PF vaEmmerson Mnangagwa avadomwa necongress yebato ravo kuti varambe vari panyanga kwemamwe makore mashana anotevera vadzora vatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga navakembo Muhadi pamwe nasachigaro webato iri amai opa muchinguri kashiri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vadomawo nhengo dzepolitbro shomanana vachiti vachadoma dzimwe nhengo dzepolitbro kana vachinge vapedza kuvandudza mapazi edare iri izvo zvavati vari kuita pari zvino. Vadomwa ndivaObert Mpofu, vaMike Bima, vaLavimo Matuke navaPatrick Chinamasa. Vese ava vadzorwa pazvinzvimbo zvavange vanazvo mupolitbro yekare. Mai Mebo Chinomona, vadomwa wokuti vamirire madzimai mupolitbro, vaDouglas Mahia, vakadomwa wokuti vamirire vakarwa hondo mupolitbro. Mai Muchinguri Kashiri, vatenda vaMnangagwa nekuvasarudza kuti varambe vari pazvigaro zvavo mumusangano. VaMnangagwa vagadzawo nhengo itsva dzeCentral Committee dzakakunda musarudzo dzakaitwa masvondo maviri apfuura. Vadomawo dzimwe nhengo gumi dzeCentral Committee pamusoro pedzavagadza. Sezvinodiwa nebumbiro remutemo wezano PF. Vadomwa vanosanganisira vaWilson Kumbula vakabva kuzano ndonga, vaPaul Mangwana pamwe naamai Angeline Tongogara. VaMnangagwa vadomawo dzimwe nhengo dzedare idzva rebato iri ravanasoro jena kana kuti Council of Elders. Dare iri rinofanira kunge rine vanhu gumi asi vaMnangagwa vambodoma vatatu chete vakati vachadoma vamwe munguva inotevera. Vatatu ava ndavaJosiah Hungwe, amai Angeline Masuku naAmbassador Aaron Maboy Ncube. Mutungamiri wezano PF vatenda kudomwa kwavaita kuti varambe vachitungamirira bato vakati vachaenderera mberi nekuvandudza bato pamwe nekusimudzira upenyu hwevanhu munyika. Vativo vatungamiriri vatsva vebato vanofanira kushanda zvakasimba kuti bato rikunde musarudzo. Vati vakatotenga zvese zvinodiwa kushandiswa pasarudzo dzegore rinouya uye vachange vachiparura manifesto yavo munguva pfupi inotevera.
Tine kuchidya yangu tagadzira redhani yekuti zvekuwa nhamo yatinayo nhamo yatinayo
sachigaro wezanu PF United Kingdom vaExavier Zavare vauza Studio 7 kuti Congress yapera zvakanaka uye vanofara kuti bato rava kuvacherechedzawo mubumbiro nezvirongwa zvaro.
Kutaona kubatana unit among our leaders kune zvinenge zvichimbotaurwa taurwa navamwe vamapepa nhavo vakadaro, taona kuti aiwa leadership yedu yakabatana pamwe chete, ende tiri kupinda maelection tiri one strong ZANU PF. Saka tinofara naizvozvo.
Vaive mutauri weZANU PF Chris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti Congress yafamba zvakanaka chose, vakaramba mashoko ange ave kutenderera pamadande mutande ekuti dunhu reMashonaland Central range rabuda muCongress nhasi senzira yekuratidzira kunyunyuta kwaro nemafambiro aita musangano.
Kanyi yedu yevanhu varungusvodwa nekuti chinhu chedu chafamba, ese maprovinsi anga arimo akazara, kana padaidzirwa macentral committee emaprovinsi imomo vanga varipo vese vachipemberera. Vanhu vari kungoita vari kutsvagawo chekuti pamukaka wakazvinakira vangadiriwo nhunzi, vangakande nhunzi sei, vasvodwa nekunaka kwechinhu chedu. Congress yedu yafamba zvakanaka.
Mutevedzeri wemutauri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti utungamiri hwabuda kuCongress yeZANU PF hunoratidza kuti CCC ichakunda kana sarudzo dzikaitwa zvakajeka nekuti bato ravo rine vatungamiriri vechidiki.
Tiri kutarisira kuti vamunangagwa nevamwe vavo vane kuzvisisa kuti kuva redhi kwesarudzo kuri kureva kuva redhi kwecompetition nekuva redhi kuti atianga asiwe mukana wekuti atungamire kuenda mberi, nekuti kana tisiri prepared senyika kuita izvozvo, kana vemapato vezanu vasiri prepared for elections kana kuti for competition, hatifani kuita sarudzo.
Zvichakadai, Congress yapera nhasi asi vanhu vachatandadzwa nhasi manheru pamutambo wemimhanzi uchaitirwa kunhandare yeGlamis Arena. Mumwe nemumwe vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana mashanu vachapiwa 10 kg zembeu yechibage pamwe nerofu yechingwa pavanenge vave kudzokera kumisha yavo mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rabatana nhasi nemhuri yekwaMagaisa mukupemberera mabasa akabatwa namushakabvu Dr. Alex Magaisa vachiri vapenyu. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato iri vaOstalos Gift Siziva vanoti chiitiko ichi chaitwa kumusha kwaDr. Magaisa kunjanja. Dr. Magaisa vakashaya musi wa 5 Chikumi gore rino vava nemakore 46 ekuberekwa. Ngatinzwei vaSiziva vachitsanangura.
Maita basa wakanyimiri nhasi mhuri yekwaMagaisa iri kupembera upenyu waDr. Alex Magaisa. Isise bato tasangana navo tocelebrate this important day, nekuti vaMagaisa vanga vachizikanwa nemukurumbira yekucontributa kunyaya dzekudzidzo, in particular munyaya yekonsitutio munyika, nenyaya yekugadzirwa kufamba kwakaita Office of the Prime Minister mumazuva edu eGovernment of National Unity. Saka tinovapembera, tinovacelebrata for his contributions. Ndosaka tichifamba nemhuri kucelebrata this important day, asi zvakakosha nezvekuti isu sebato tichaita also kupembera kuhombe tichisangana nevanhu vakasiyana neMagaisa maacademics, tichishanda nevamwe vesivhikari, ichana nevamwe vari mudiaspora kuti tiite a big celebration of the life yaDr. Alex Magaisa.
Chii chikuru chamungati vana veZimbabwe vangarangarira nacho vaMagaisa pazuva ranhasi?
Chinhu chekutanga ndekuti vaMagaisa vairatidza rudo kuti zvemapati hazvifani kutipesanisa. Ungave uri weArsena, uri weManchester, asi tese tiri vanhu. Ndosaka muchiona aitaura nyaya yekuti pangabatirwana dzimwe vasati vashaika vaamerikari, vaMagaisa vakataura kuti inyaya iyi yekuti mwe anorwara haisi nyaya inofanira kucelebrata, asi inofanira kuti tema Zimbabweans tiite wish well for those who are not feeling well. Airatidza rudo kuti zvemapati hazvifani kutipesanisa sevanhu veruzhinji reZimbabwe, ungave uri weZANU, uri weCCC kana mavambo kuchiledhoni. At the end of the day tese tiri vana veZimbabwe, masabhuku machief hasi ebato, mapurisa hasi ebato, ndeyenyika, nekuti tese kana wapomerwa mhosva unoda mapurita akutira zvina basa urikurizana kana TPC saka zvino zvese zvatinofunga kuti vanhu venzimba kurangarangarira vamagaita zvatiselebrita econtribution humanity kuti tinofanira kubatana tishande tese semazimbabweni.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaAustralus Gift Siziva vari parunhare nestudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa pamwe nesangano renhau rehurumende vanoti mabhomba anga akateiwa mumotokari mbiri aputika pamahofisi edzidzo muguta guru reSomalia reMogadishu akauraya kana kukuvadza vanhu vane chitsama nhasi mugovera. Hazvisati zvazivikanwa kuti ndiani aita izvi, asi chikwata chechiIslamist chinopfurikidza mwero cheAl-Shabab chinombobhomba pamwe nekurwisa nepfuti muMogadish nedzimwe nzvimbo. America yasunungura nekuendesa kuPakistan mumwe wevasungwa vanga vagarisisa uye kusaririra kubva mujeri rechivande riri pasi peAmerica reGuantanamo Bay riri muCuba. Gwaro raburiswa nebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muPakistan razivisa nhasi nezvekuendeswa kwaSaif Ula Paracha ane makore makumi manomwe nemana kana kuti 74 kunyika kwake yePakistan. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Rachel Florence vanoshanda ivo vari muSouth Africa. Vachange vari kutaura nesu pamusoro pezvavari kusangana nazvo sechizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri munyika iyi.
Nyore semadzimai for instance tionenge uchishanda pamwe baba havasinyatsa kushandawo zvakanaka kana kuti vari kushanda asi mari yachona hamunzwi sisoo tiri kufamba sei so you end up makuita kunge pamwe isusu semadzimai tisiri kunyanya kusafa tiri kushanda day in day night so that we provide for our families or our extended families kwatinobva kunana mai vana mukoma tine vana ipo uchishanda basa maybe rinenge risina mari yakawanda.
Semadzimai mune zvikwata zvamuinazvo here ikoko semadzimai ekuZimbabwe zvekusimbisana?
Hongu tinazvo zvikwata zvekusimbisana asi munhu wese anenge achingochema asi hatineti kuramba tichingopananawo maadvises kuti imbozamo zvakati asi as you know kuno kusouth africa right now hatichadiwa no problem so nyange tikasimbisana tisadii chokwadi chinongoramba chidzoka ipapo pekuti hatichadiwa ukaona watopirwa nebasa izvezvi zvinenge zvakatooma asi tinongoramba tichingosimbisanawo tichingobatsiranawo kuti ndanzwawo zvakati mbomanyani papa
ko panyaya yekunyoresa kuvhota madzimai vari kuuedza here kunyoresa kuvhota?
Kunyoresa kuvhota hatidi kumbonyeperana. Pane challenge yekuti isusu tiri kunokuka hatina mukana wekuti tinonyoresa kuvhota kana kuti tizoti takuenda kunovhota kwachona nekuti apa tine chimhanyidzana futi nenguva asi kuvhota tiri kuda asi dai panga painewo kana option yekuti hanzi munovhota kana kuti muri kuno kusouth africa zvaigona kuti asi kutaura chokwadi chaiko chaiko kunoregistra kuvhota for us women vari kusouth africa it's a bit tricky because time yekuenda kuzimbabwe kunoregistra nekuzonovhota kwachona uku kudiwa kubasa uku basa rinenge rakamirira iwe unosvika kapane umwe munhu asi kunovhota tinenge tichishoda
shuwiro yenyu ndeyei semadzimai vari imomo musouth africa makatarisa zvakanangana nezimbabwe
isusu shuwiro yedu yaiva yekuti dai paitwa like that option yandamenshona yekuti taikwanisa kunovhota tichinje maybe the current government tiwanewo a change tionewo kuti pamwe tikadzokerawo kumusha tinokwanisa kusimudzirawo maybe nyika yedu iitewo sedzimwe nyika handiona zviri difficult but I think because with the current government we have right now zvinogona kutadza kuitika saizvozvo asi it was also our wish and we pray kuti tichinjewo nyika yedu tisimudzirewo nyika yedu mabasa anoitika even kuno kunana South Africa aitikowo ikoko kunana Zimbabwe so that munhu wese even zvinezvi foreigners must go tinenge tochikwanisawo kuenda tichinoshanda tiri kumba kwedu tichizviitirawo zvinhu zvedu tiri kumba kwedu tichisimudzirana tiri ikoko asi ndinoona hangu kuti kana tikasaenda kunovhota kuti tiise that change handioni zvichiitika anytime soon
musouth africa umu magara kwenguva yakareba sei uyezve zviri kugoneka here kuchengeta mhuri dziri kumusha
South Africa ndane almost 3.5 years ndiri kunoko personally ndakazvimirira inini kuchengeta mhuri ndikukwanisa even kuzvichengetawo ndiri kunoko because ndiri kuhealth field
mungapewo kurudzire ipi kune mamwe madzimai angadai akateerera ari imomo musouth africa vekuzimbabwe
ndingangoti dai zvaibvira madzimai kana paine vamwe vanokwanisa kumbomhanya kumbotora kaof timbomhanya tinoregistra kuvhota I'm also planning to do that timbomhanya tinoregistra kuvhota nguva yevhota ichinge yasvika timbomhanya tinovhota timboona kuti hapawanikewo here chenji ingaitika munyika medu ndokuti tigadzire nyika semashwiro atinoita uyezve nekungokurudziranawo kudzidza vasikana kunenge kwakakosha tisangoramba tikagara pamba tichimirira kuti vana baba ndo vachazouya iwe semukadzi wemhanya wakadai kana painewo kabhizinesi idea kawinako mhanya wakadaro nekukurudzirana kubatsirana kuti wemaybe izvozvo zvekugadzira maplatforms paine magenuine admins vanonyatsa kuita follow up kuti maybe munhu ada kustata kabhizinesi kake asi haanawo kana hama inokwanisa kumubatsira kana paine vamwewo vanhu vekuti maybe ari kuda kustata kabhizinesi kake I wouldn't mind kubatsira kana kusimudzira munhu for as long as business rake iri genuine for as long as mudzimai uyu ari kutaura chokwadi chokwadi kuti ndo zvaanoda kushandisa mari I would really love to help vamwe madzimai
vanokubatsai papi vangada kuwana rubatsiro
pane vanoda kuwana rubatsiro vanondibata pawhatsapp number yangu +27 843 452 149
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu tine hurukuro yataita nemutauriri wemubatanidzwa wemamwe masangano evarairidzi wefederation of zimbabwe educators union kana kuti FOZEU uye zvakare vari mutungamiri weamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure nhasi tiri kutarisa nekukurukura pamusoro pematambudziko avanoti akatarisana nevarairidzi uye kuti zvii zviri kuitika
kurama kwakai kwataita mabasa takamborwisa tikati wanei zvishoma nini zvatakawana norangarana mafunzo sevanhu takasvika pakuwana $100 yava kubhadharwa nehurumende riri simba ratakaita nekurwisa kwataita tichitamuonera pamwe sefederation tikazoita dambudziko sefederation patakati hatichadi kurwa tiri sefederation yefozeu chete taakuda kuti tibatane nemamwe maunions ana zinta nevamwe tobatanawo nemamwe masvinhu sevanhu ese tiri pamwe chete ndo patakazoita strike yatoda kutambisa 26 september yataivi ichange yakapfuura yakabatanidza vanhu vese asi ikazove iyo yakazove the west kudarika dzimwe dzese nenyaya yekuti vamwe vedu havana kuda kuzoita kurwa kwatiyasinga kuti vachabatana nesu kurwa kwavaita kumashure kwataioita sefozeu zvinhu zvedu zvaibudirira kubvira musi wa7 february patasvika pachinano chokuti takareflecta tikaona kufoira kwataita 26 september nekuda kwekutengeswa kwatakaitwa nevamwe vataida kubatana navo tikasvika pakuti taakuenda kumaschools chinoita maconsultations kuti muna January 2023 varairidzi kana muchine kuwedzerwa mari tingarambere tichienda kubasa kana kuti tomira taakubuilda tichiita maconsultations ekuti handichadi kukonsultana nemaleaders kana mumaboardroom nevanhu vanenge veiraita maleaders vasina vanhu taakuenda kuzvikoro tinokonsulta mamembers mateachers chaivo kusanganisira vasiri vefozel
musiyano unenge uri papi apa vamasarauri nekunge mangozivisa kuti ngatiendei chinorangwa mabasa moona vanoda vachikujoinai nekuzenge maakupinda muzvikoro ikoko chii chingange chasiyana ipapo
musiyano wakanyanya uri pakuti maunions kuti ave successful anenge ari democratic rekuti madecisions avo anofanira nemaconsultations kuti kana pazove chisungo chasungwa hatina kusungwa kubva kuHarare chasungwa nenyika yese saka kuenda kuzvikoro kunonzwa pfungwa dzevanhu vachivhota kana vakavhota kuti ai vakatibhomirei munoramba muchishandisa method pamwe isiri kudiwa nematicha saka maticha akatiudza kuti zvemastrike ngatimirei tichamira kana vakatiudza kuti hendei mberi chaapo ndechekuti taakuziva kuti patinoita an announcement haisi kutaurwa haisi announcement yamasarauri iye announcement yematicha ese yatinenge taconsulta zvireva kuti chaachinhu chedu tese yatichamira nacho tese chichaita mutsindo wakanyanya chisiri chinhu chabva kumabhodhroom ekuHarare
koiyo hurumende iri kuti iwo panyaya iyoyi mati mamboedza iri kudzokera kwavari kuti munzwe kuti vane zvavari kukuitira iwere
tinoramba tichidzokera kuhurumende tinodoona kuti hurumende chayatoita kutotanga kugadzira mastructure kunyanya hurumende yedu yaita dambudziko yabatana nepolitical party inotonga yezanu pf so zanu pf iri kutoshandisa hurumende kutotanga kucreata zvimastructure zvinonzi ana teachers for ed kutokonzera chaos musector vachida kudistructure bejenin nework of trade union asi izvi hatimire kutaura navo tinoramba tichidzoka kwavari tichivakumbira kuti varanganire kuti vane basa rekuti vabhadhare mari inokwana tivarangaridza kuti constitution yatava kushandisa inosungira kuti maconditions of service evashandi vehurumende anga achifitswa through collective bargaining hatinoramba tichivamanikidza kuti dai tagadzirisa mutemo kuti tigare tichita collective bargaining asi hurumende yedu tinoona kuti nyaya yekupa maservices kuvanhu anosanganisira education havasinonoikoshesa saka nyaya dzedu zhinji vanodzidzinwa vasazvitanda mubvuu asi tichiramba tichivamanikidza sekumanikidza kwatakavaita mu27 February vakazotita 100 years
asi chii chikuru chamungati chakapotseka kana chakatadza kuti masangano munge muchishanda pamwe chete
chakanyanyotitadzisa inyaya yekuti mamwe masangano ekumirira vashandi aakutungamirirwa nevanhu vasina zvido zvevashandi pamoyo tinoona vamwe vanenge vachigara mumabhodhi emaparasitacha vehurumende achidya mari vamwe vanenge vari mubhodhi rezinsec vamwe vari kugara mubhodhi renasa vamwe vanogara mubhodhi riti ndo mari dzaakuvaita kuti vapinde mucomfort zone zvekuti ivo havatina hanya nehomu nedumbu revanhu vavanonyedera nechivanomiririra ndochinhu chikuru chakatirwisa ichocho zvekuti vamwe vanenge vachitomhanya kunomhanya kuna employer hatinoti mayellow union zvekuti basa ravo hombe nderekutomiririra employer kudarika kumirira mushandi vava kumirira mushandiri yavasomirire mushandi
saka tingati here vamasaraure ndokuparara kwemasangano anomirira vashandi vehurumende uku
kana ari vaya vanenge vakatenda vandikutsanangura hongu vaparara havachamirire kumirira vashandi vehurumende vaakutomirira hurumende yavo pachavo asi tiri kufara kuti tinotengesa mutungamiri asi vashandi vavanonyedezera kutungamiri havatengese nosaka muri kuona maunions ari mufederation of zimbabwe ecreders unions ari kukura zuva nezuva
manga makateerera kumutauriri wemubatanidzwa wemamwe masangano evarayiridzi wefederation of zimbabwe educators union kana kuti fozeu uye vari mutungamiri weamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu munhau dzemitambo vanasikana nevanakomana vechikoro vanotamba nhabvu muzimbabwe varasikirwa nemukana wemari yakawanda nemhaka yekudzingwa kwezimbabwe munhabvu yepasi rose nefifa michael kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei
zvekwata zviviri zvechikoro chevakomana nevasikana zvemuZimbabwe zvarasikirwa nemukana wekuwana mari inoita iyo zviuru zana zvemadhora nekusakwikwidza kumakundano ekutanga eCAF Africa Schools Football Championships eCOSAFA ayo ari kuitwa kuMalawi kusvika mangwana. Uyu ndiwo mumwe wemuripo wekudzingwa munhabvu kweZimbabwe kwaita kuti zvikwata zvemuno zvisakokwe makundano ari kuiswa mari neCAF aya. Zimbabwe haina kukokwa makundano aya nekuti haitenderwi kukwikwidza makwikwi ese ari pasi peCAF mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA. Makwikwi asingatenderwi Zimbabwe aya anosanganisira ezvikwata zvese zvenyika zvevakuru nezvevechidiki pamwe neizvo zvikwata zvinotamba muCAF Champions League neCAF Confederation Cup. Aimbove murairidzi wemasvingo United Makanyire Mugova Benjamin anoti
chinhu chinosiririsa zvisingambobviri chekutanga ndechekuti mutambo webhora mutambo wemukana, saka chokutanga chisiri kufadza ndechekuti vana vanga vaifanira kunotaridza zvipo zvavo panguva ino mukana waenda. Chechipiri bhora mutambo wezera, saka zera ravari nhasi nezera ravachazosvika patichange taakudaidzwa kuti titamba zvinenge zvatosiyana. Uye bhora mutambo wenguva, saka nguva haimiriri munhu, nguva inoramba ichifamba.
Chikwata chinokunda makwikwi eCOSAFA aya chinowana mari inoita iyo zvuruzana zvemadhora pamusoro zvekare pekubudirira kunotamba makwikwi Africa yese. Chikwata chinokundwa mufainari chinowana zvuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora chinopedza chiri pachinzvimbo chechitatu chichiwana zvuru makumi mashanu. Muongorori wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati veCAG Africa Sports vanoti zvinhu zvikaramba zvakadai vatambi vechidiki muZimbabwe vachasarira zvikuru vachienzaniswa nevamwe muAfrica.
Ndivo zvino ava vatotanga kuvharirwa goni tikangozvisiya zvakadai makore anovirikana. Ipapo vana vedu vanenge vave vatsva pakukwikwidzana uko vamwe vavo vanenge vagarojairira makare kare. Exposure yashayiwa.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese zvichitevera kupindira kwehurumende mutungamiri wenhabvu munyika. Izvi zvakauya mushure mekunge bazi rehurumende reSports and Recreation Commission rakadzinga basa bhodhi reZifa raitungamirwa navaFelton Kamambo. FIFA ino Zimbabwe inodzoka chete munhabvu yepasi rese kana yadzora vaKamambo pabasa, izvo SRC iri kuramba. VaManyati vanoti hazvibatsire Zimbabwe kuramba ichirwisana neFIFA nekuti Zimbabwe haikunde muhondo yacho.
Kumisidzana neFIFA zvingangoda kufanana nokumisidzana nababa vemusha iwe uri mwana. Kuzvigokera moto muziso.
Zimbabwe yakatodzingwa kare makwikwi eChan neAFCON 2023. Manager weMaurias vaWellington Mpandare vanoti vatambi vari kushushikana zvikuru kusanganisira vari kunze kwenyika avo vari kubvunza kuti vachatamba rini nedzimwe nyika.
Kune vatambi vakawanda kwazvo vari munyika dzakasiyana siyana. Mubvunzo wavo wagara uri ungoti tinodzoka here, tichadzoka rini, ndozvavanenge vachingotarisira.
Makundano ezvikoro aya ari kuitwa kekutanga muAfrica mushure mekunge CAF yapiwa mari inoita iyo mamiriyoni gumi yekusimudzira nhabvu mune vechidiki neMotsepe Foundation yekuSouth Africa. Zvichakadaro nzira dzese dzichange dzakananga kuNational Sports Stadium mangwana kumutambo mukuru pakati peDynamos neHighlanders uyo unoshevedzwa kunzi Betro for Zimbabwe. Zvikwata zviviri izvi zviri kuda mapoints ese matatu. Dynamos ine chinangwa chekupedza iri pachinhano chechipiri muPremier Soccer League. Highlanders ichidawo kupedza iri pazvikwata zvina zvinenge zviri pamusoro-soro. Mutambo wekutanga pakati pezvikwata zviviri izvi kuBaba Field Stadium wakapera nemhirizhonga, asi vePremier Soccer League vayambira vese vachakonzeresa kuti vachasungwa. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinatenda zvikuru Kariati, tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyamina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Njebele.